news and information.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 30 kubvumbi April 2021. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nhengo dzeMDC Alliance nhanhatu dzakadzingwa mudare reparamende dzinoti dziri kunyora tsamba kumutauriri wedare reparamende kuti dzidzokere mudare iri. Mapurisa anorambidza nhengo dzesangano reJuly 31st Movement kuchenesa musha wembare pamwe nedzimwe nzvimbo muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere checovid-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu ane makumi matanhatu nevanomwe 1,567 zvichitevera kufa kwevanhu vaviri kuMashonaland West neMashonaland Central neZuro. Vanhu makumi mana nevana 44 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe neZuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yokudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru mazana mana ane mazana manomwe ane makumi manomwe nemumwe 400,771. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvisere zvine mazana maviri ane makumi matatu nevashanu 38,235. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvishanu zvine mazana mashanu ane makumi mapfumbamwe nevana 35,594. Nhengo dzeMDC Alliance nhanhatu dzakadzingwa mudare reparamende dzinosanganisira mutevedzeri webato iri vachendai biti dzichinzi dzainge dzabuda mubato rePeople's Democratic Party dzinoti dziri kunyora tsamba kumutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda kuti dzidzokere mudare iri. Izvi zvinotevera kuraswa kwechipiri kwenyaya yainge yakwidzwa kudare zvekare navaBenjamin Rukanda vari kuzviti ndivo munyori mukuru wePDP. Vamwe vakadzingwa vanoti vaWilias Madzimure vekuKambuzuma, vaSettlement Chikwinya vekumbizo, vakuXaxa Pulu vekuNkulumane, vasichelesile Mashangu vekupumula uye varegai Tsunga vekumutasa South. Hatina kukwanisa kubata varukanda kana vamudenda, asi vamudenda vakataura mudare reparamende kuti vanopindura mibvunzo inobva kune vakadzingwa ava chete. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vamadzimure vekuKambuzuma.
Kuti ndisare bese nyaya, nyaya yedu yakapiwa ejudgment yaitaura kuti Rukanda asi Secretary General wePDP yatanga tiri isu, uye Rukanda haagoni kunyora tsamba kune munyori wedare, kuna speaker, musatigaro weparamend. Uye imwe nyaya yakanga iripo yakanyanya kukosha ndeyekuti Secretary General anga ari wePDP yedu isu sinotungamirwa navabiti anga ari vaSettlement Chikwinya. Saka hapana ukama pakati pePDP yamamatenga nePDP yanga ichitungamirwa navabiti.
Asi varukanda vanenge vanga vachipikisa mutongo wakambopiwa wekuti havana simba rekukudzingisai mudare, vanga vakuti kudii zvakara?
Vakaedza kuti vaise application ye rescission iri an urgent chamber application yanga yakagarirwa nezuro pasi nezuro na vachi judge tapi tisati tapinda munyaya mungu wenyaya pakatobuda nyaya kuti makandira vakanga vaita mapepa kudare anga asina kumira zvakanaka
munorive yapa
vakakonewa kuita zvinofanwa kuitwa uchitevedzera kuti kana uchida kuenda kudare une nyaya yekunotanga wafungisisa kuti nyaya yako inyaya ikwayo here kana iri nyaya kwayo unoita zvese zvinofanwa kutevedzerwa saka vanonge vakatevedzera mitemo yedare renyaya dzakaita saizvozvo saka nyaya yavo yakabva yatongorasirwa ipapo asi nyange dei yakanga yaenda kumberi hapana chinochinja pakuti Rukanda anombobvira akaita Secretary General wangu haatombondizive sfaizi nyaya iyi is concerned uye pakatosiyana PDP inotungamirwa namai Matibenga nePDP yanga itungamirwa navabiti zvinhu zvanga zvakatosiyana saka nokudaro tofaa kudzoka kuparamende nokuti pari zvino judgment iripo ndeyekuti tidzoke kudare reparamende
maendesa here tsamba kuna vamudhenda muchivaudza kuti manzi nedare mudzoke nekuti kudzikwa kwamakaitwa hakusi pamutemo
tsamba yekwavamudhenda iri kuenda handina hangu kuzokonfirma kuti yaenda here nhasi but inogona kudaro yatoveko nekuti tsamba iyi ndeyekuvaudza kuti zvavakataura notisi yavakaverenga chiziviso chavakaverenga muimba yeparamendi chakabva kumunhu akangobva wake mustriti ndokungonyora ivo ndokuverenga
zvii zvamuri kutarisira kuti vaite
tinotarisira kuti pavanozviona vamudhenda vanongotsamba yedu nejudgment yacho nezvakaitika futi nezuro vanongoona zvaangova pachena kuti tinofanwa kudzokera kuti tinge tabatsa zvatakasarudzirwa navanhu nekuti kufunga kwedu ndekwekuti munhu anofanwa kutoti ati vanhu vadzoke kubva kupalamendi anofanwa kunge vari vanhu ava vakavhotera vanhu kumaconstituents
vawilliams madzimure vange vari parunhare muharare nablessing zulu westudio 7 nhengo dzesangano rejuly 31st movement dzinoti dzayambirwa nemapurisa kuti dzichasungwa kana dzikaenderera mberi neurongwa hwadzo hwekuchenesa musha wembare pamwe nedzimwe nzvimbo muharare kunze kwekunge dzapiwa mvumo yekuita izvi nemapurisa sangano rejuly 31st movement iro rinorwira kugara kwakanaka kwevanhu pamwe neutano hwakanaka rakaparura urongwa hwekuchenesa musha wembare kuburikidza nekubisa marara kumusha wematapi nekukamba yemapurisa yematai police station mumwe wevari kutungamira basa rekuchenesa nokuraswa kwemarara uye vari mutungamiri webato rinopikisa retransform zimbabwe vajacob ngarivhume vanoti vakashamiswa kunzwa mapurisa epamatapi ovati havachabvumidzwa kuenderera mberi vasina mvumo yemapurisa kunyange hazvo vakambenge vapiwa mvumo yekuita izvi nemapurisa epamatapi ipapo vaangarivhume vanoti vakaudzwa kuti izvi zvainge zvichibva kumusoro tatadza kubata mutauriri wemapurisa assistant commissioner paul nyati asi jonga kandemiri aita rukuro navangarivhume
hongu vakandemiri taenda kumapurisa nhasi vanga vakatsvaga timu yedu yetinofamba naye tichiite basa vakati huyai tikurukure nekuda kweclean up yamuri kuita tasvika pabva mapurisa ati tapuwe order napropo mukuru wemapurisa weprovinsi ati kuklina kuri kuinzwa mapurisa havasi kufara nazvo saka imi mukauya mukaklina nhasi kana mangwana kana chero rimwe zuva tinonga taakukusungai tapuwe order nemukuru weprovinsi wemapurisa kuti tikusungei kana mukaenderere mberi muchiite maclean up campaign aya
zvii zvavari kuti havasi kuwirira nazvo
vari kuti chekutanga ndechekuti imi hamuna kodzero yekufamba muchikline guta nekukline tsvina marara muchibvisa hamuna mvumo iyoyo nekodzero chepiri tinonga tichifanira kuti isusu mapurisa ndisi tinofanira kuita make sure kuti vanhu vedu varipo kana mukadi kuklina ndisi tofanira kutenderai kuti huyai mukline muklina nemapurisa edu aripo echiona echiongorora saka isu ndisi tofanira kupai mvumo yekuklina otherwise imimi savanhu hamuna kodzero yekunge muchibvise tsvina yakaungana munzvimbo dzakasiyana siyana
Ko imi sewo manga matanga kutora matana yekuchenesa nzvimbo iyo imusina kupiwa mvumo nemapurisa.
Kuchenesa nzvimbo vakandemiri hakudi mapurisa. Mamwe marara atikuda kubvisa atori panze pematapi police station. Hatitendi kuti tibvise marara nehonye pamatapi police station kana pamatapi flats kana mumbare musika matanga tiri kuenda. Hatifungi kuti zvinode mvumo yemapurisa. Zvinongoda kuti tikutsvage maresources edu iko zvino vanhu vanga vakutouya vachiise mari dzavo vachisapota mwa achitipe dzimotokari kuti tichenese guta redu reHarare ndopane shungu dzedu. Hatina kufunga mapurisa tinovazivisa kuti tiri kuya kuklina. Iyo pamatapi flats nepamatapi police chakavaudza kese kaviri ketakaenda taivaudza kuti tiri kuuya kuklina asi hapana chavaitaura kekutanga ndoko vakauya kuda kutisunga kepiri vakangonyarara vakatoti maite zvakanaka asi nhasi vava kuti tapuwe order kubve kuna propo kuti tikusungei
iri basa ramuri kuita iri harisi basa rinofananga richiitwa here nekanzuru vangarivhumi
isu tiri kunzwisa kuti nyika yedu ipa kumanikidzika nekushungurudzika kwakanyanya hori huri kuitwa nehurumende huri kuita kuti zvinhu zvakawanda nemabasa akawanda asakwanisika kugadzirika saka isu savagari vemuHarare edu macitizens ezimbabwe takaona kuti hatingangorambi takagara takaverengera kuti hurumende ichazvigadzirisa kana kuti whoever tinoziva maconstraints nemachallenges ecouncil aripo nekuda kwecorruption yegovernment saka isu takati savanhu ngatigadzirise tichenese tibvise honye nezvimwe zvezvinhu zvatiri kuona ngatizvigadzirise pachedu that is taking responsibility sema citizens saka isu ndo mufungo wedu uyoyo kuti isu hatingangogari takatarisana nehonye muri kutambire vana vedu matinogara
manga muchishanda nekanzuro yacho here mukiita basa iri
pari zvino tanga tisatashanda navo tatichingoungana sema citizens toti vagari venzvimbo yatiri kubvise marara ndo vanga vachitibatsira iko zvino tanga tichiite mbare takakumbirwa nevana vezimbabwe vari kudiaspora vakatikumbira kuti tinoita Glenview vakatikumbira vamwe vakati tinoita Glenora vamwe vakati tinoite Nkulumane nevamwe vakatikumbira vakati tinoite Shabalala saka ivo vese vanhu vari kutikumbira voti tinokutsigirai kutsvagirai mota dzekuti mutibvisirewo marara kunharaunda yedu saka ndo zvatanga tichiita sofa tichishanda sema citizens tanga tisati tatangoshanda necouncil
saka matanho aipa hama akutora zvichivera danho ratorwa nemapurisa i
saka isu zvatiri kuita ndezvekuti tawirirana kuti tingatinyore tsamba dzedzimwe dzavataura kuti tinonga tiri tsamba asi masananguriro avari kuzviita zviri kuratidza sekuti vari kuda kutsvaga zvikonzero zvekuti saite basa saka tiseboka tangowirirana kuti ngatinyore tsamba idzozvo toziendesa shondo rinoya topfuurire mberi nekuite basa redu kana vakatisunga tinobva tangoti ndizvozvo zviripo votisunga nekuti ndo vane masimba ekusunga asi kusiye honye dziri marara munogare vana nevanhu asi zvosiya zvakadaro tichapfuurire mberi tichibate basa wedza vada kana kuti havana tichatongopfuurire mberi kutichenese nzvimbo dzedu
mutungamiri wetransform zimbabwe uye vari nhengo yesangano rejuly 31st movement vajacob ngarivhume vari parunhare muHarare najonga kandemiri westudio 7 Masangano akawanda anorwira kodzero dzevanhu kana kuti civil society organizations CSO anosanganisa Zimbabwe Congress of Trade Unions, Women's Coalition of Zimbabwe, the Zimbabwe Human Rights NGO Forum, Media Association of Zimbabwe nemamwe mazhinji abudisa gwaro rinotsanangura kuvanhu zvaanoti hazvina kunaka zviri mubhiri riri kudiwa nehurumende kuti riitwe mutemo. Mugwaro iri, CSO inoyambira vanhu kuti bhiri iri richakonzera kuti vanotaura zvinonetsa munyika vasungwe, ichiti zvakare bhiri iri rinotorera vanhu kodzero dzavo. Munyori mukuru musangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vaudza Studio 7 kuti bhiri iri richakonzera kuti vanhu vatadze kutaura vakasununguka pamusoro pezvinhu zvinenge zvichiitika munyika mavo vachiti kana bhiri iri rikabudirira richatadzisa vanhu kutaura nemadzisahwira avo ari kunze kwenyika. VaMoyo vati gwaro rinobva kumasangano aya nderokuyambira veruzhinji rwevanhu pamusoro pezvavanoti zvinhu zvakaipa zviri kuda kuitwa nehurumende pamwe chete nebato riri kutonga reZANU-PF. Tatadza kubata mukuru wezvokubudiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi uye pataenda pamhepo vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira. Wa Jafet Moyo vanotu dzapamire masangano anyora gwaro iri.
Isisu sebato revashandi tiri vamwe vevanhu vanotaura sezvo ndiri kutaura nemi iyo zvino. Tinotaura nemadambudziko edu tinosangana nawo angava kumavasa patinogara. Tinotaura zvekare nenyaya yematongerwo enyika nekuti inyaya dzinotibata isisu sevashandi.
Vamoyo, chii chamuri kupona mubhiri iri?
Maverengero edu bhiri riri kuuya iri tiri kuona kuti tichatadza kana kuti hatizokwanisi kutaura takasununguka ane zvinenge zvichiitika muZimbabwe. Tinochatadza kutaura kuti kuchipatara muZimbabwe ungaenda hautoki nenyaya yekuti hapana mushonga, nekuti vemutemo ndivo vanonge vachitsanangura kuti wachora mutemo here kana kuti kwete. Ndivo vachatotsanangura kuti section yakati iri kukubvumidza here kuti utaure zvakadaro nenyika yako. Saka tichatadza kuva vanhu vakasununguka, vanhu vanokwanisa kushoropodza patinenge tisina kufara nenenge zvichiitiwa nevari kutitonga munyika. Zvekare tinogona kutadza kutaura nevanasahwira vangava vanhu vanenge vari kunze kwenyika. Tinotaura nemaembasi akati kuti vanenge vachida kuziva kuti magariro edu akamira sei nezvipi zvinonetsa. Zvese izvozvo pasi pemutemo uri kutaurwa uyu inogona kuva mhosva hombe yekuti wataura nemunhu anomirira nyika yakati uchitaura nezveZimbabwe saka wachora mutemo. Ndipo patikupokana nebhiri rikuuya kuti ibhiri rakatonangana kuti vanhu vasakwanise kutaura vakasununguka.
Saka gwaro iri mariendesa kupi?
Igwaro riri kutenderera tingati riri public information kuti vanhu vazive vangava mamembers edu vangava vanhu zvavo sevanhu vanomirira maboka akasiyana siyana. Chiziviso kune ava vasingazivi kuti ndepapi patiri kupokana nemutemo uri kutaurwa uyu. Pane mamembers anogona kuva asina kutaurirwa chokwati nezvebhiri iri saka kuvatsanangurira kuti ndepapi patiri kukonana navo. Saka chiziviso information tinenge tichipa vanhu kuti vazive kuti tiri kupokana papi nezvinyora zviripo izvo.
Avo vange vari munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Herald Magistrate vemuHarare vaStanford Mambanje vazivisa kuti mhosva iri kupomerwa vaimbo vegurukota rezveutano vaObedaya Moyo ichatongwa mwedzi unouya musi wa26 Chivabvu kana kuti 26 May. Zimpepers TV Network inoti nezuro chitatu mapurisa akasunga Patricia Ncube ane makore makumi mana nemapfumbamwe 49 vekuVictoria Falls wabaka wana aine mbanje inorema makilogramu mazana mana nemakumi mashanu nerimwe 451 kg inonzi nemapurisa inokosha mamirioni makumi mana nemazere nemuraudzo emadhora emunyika Zimbabwe 48,100,000 yakange yakavigwa mumba yake yokurara. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Yave nguva yekuti tikupakurirei zviri kutaurwa nevatsigiri vedu vepa Facebook page yedu yeVOA Shona. Pachirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei chamunopakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington nemusi wechipiri china nechishanu.
Ndinoitwa Nyasha Kakura Rockbile Bridge. Ya COVID iri kozishuwa ariko ari kubatwa nayo munharaunda matinogara asi iri kusaya hurumende chinhu chekutoratora kuti imaye vanhu injection kana tinombaya tinombaya batidambudziko rayo nderekuti vazhinji havasi kukomplaya nekutokwa nokubayiwa nhomba aisi vanhu vakakudzidzisiwa zvakanaka kuna kuti yakakosherei uye maside effects ayo haina maside effects iri kumushure kwekupiwa vanhu vabayiwa.
Imi mungada kuti hurumende iite sei panyaya iyoyo?
Hurumende inofanira kutowedzera kudzidzisa vanhu zvakanaka kunaka tinatokuzvisisa kuti injection yatinobayiwa haina maside effects here plasi ngaisununguri imwe mitemo anotireke kuya mapurisa vatitehe kuti tinofanira kudzidzirira kubva kucovid kwete tipeke mask inoda kuti mapurisa ake atisunga kana kuti ane dibata safaindi nemutovo iyoyo.
Makadini makadini muri yeZimbabwe makadini tete Marvelous. Ini ndinoitwa Glace ndiri kuno kuBotswana ndinoshandira muno Botswana kumusha ndinobva kushamva kwabushu ndokumusha kwangu kwachakonda North Point. Ini nhau yangu ndoda kutaura hangu inguru yekukurudzirana pamusoro pecoronavirus COVID yatinai matiri tiri muCovid iko zvino ndoda kukurudzira kuhama neshamwari kuti vedu weye tisarivara chirwere asati chapera asati chaenda chichiriko ende chichakasimba kusabatwa nayo nerombo rakanaka namatara amba uchinamata Mwari. Saka tangokurudzirana kuti nguva ino yatava kunopinda yechando COVID inonzi inowanikwa mudziwa handiti saka nguva ino yatava kunopinda nguva yechando inei kuti vazhinji vanobatwa neflu vazhinji vanhu vazhinji vanotombowatakwa neflu saka ngatingogarai takapfeka zvinodziya mhuri yeZimbabwe ngatingozvidzivirirai tisabvisa mamasi tifambe takapfeka nekuzvidzivirira chaiko zvinodziyawo kana kuchitonhorapfekai zvinodziya muchifambo muchidzivirwa vana vedu muzvikoro mavanenge vachienda ngavaendo vakapfeka zvinodziya ende social distance ndo yatava tichikurudzirawo muzvikoro kuti maheadmasters vameke shuwa kuti vana vedu vakagara zvemasocial distance zviya vasagara vakaungana.
Mufundisi mwoyo ngatiuregai tiisewo mashoko ekuchema kwatinako kwakatiwira. Tina amai vedu vanonzi amai Mangoti vakauya muno mugura 2000 vachibva kuZimbabwe nyika ichangotanga kuvhiringika vakauya uno nababa panguva yairima zvino vachibatsira vana veZimbabwe vakawanda chinamato chaka chinetsa kwanga kusina asi amai ava vakatanga vachinamata ivo navabva vari mukati peimba zvakaita kuti vamuwanamato vachiuya kuti taizwa kuti mapurisa panguva iyo aifamba dhoti dhovaisunga vanhu zvakaita kuti vanhu vakawanda panguva iyo taigara mumasango mumalokeshen amusingagariki kuti vaifamba dhoti dhori vane munhu vari neimbwa saka amai vaiti munhu wose wose waiuya kubva kuZimbabwe vaimubatsira vachimupa chikafu nezvachivanzurudza saka takarasikirwa namai ava nekuda kwetsau nemugwagwa yavasangana nayo nemusvondo maneri kunyange zvavanga vane makore 74 kuberekwa saka tinochema nekutambudzika.
Aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera chinotenda Marvelous Mhlanganya huye. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nezuro vachisvitsa zana remazuva vachitonga, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakananga kudunhu reGeorgia kunotenda vanhu vedunhu iri kuvavhotera kwavakaita pamwe chete nekuvhotera masineta maviri ebato ravo reDemocratic Party. VaBiden nomudzimai wavo vakashanyiravo vaimbove mutungamiri weAmerica vaJimmy Carter nemudzimai wavo. Murwendo urwu vaBiden vakurudzira vanhu kuti vatsigire zvirongwa zvavo zvavakazivisa mukutaura kwavakaita mberi kwematare eHouse of Representatives pamwe chete neSenate nezuro. Vachitaura kumatare maviri aya, vaBiden vakarumbidza zvaitwa nehurumende yavo kusvika pari zvino vachiti America yadzokera mugwara. VaBiden vakavimbisa kuita zvinhu zvizhinji zvinosanganisa kuti hurumende irambe ichibatsira nemari vanhu vemuAmerica vari kunetseka pamwe chete nekukurudzira nekubatsira nyika kuti ikwikwidzane zvakadzama nedzimwe nyika. Tabata nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Chipo Dendere kuti tinzwe zvavanofunga pamusoro pezvakavimbiswa nezviri kuvimbiswa navaBiden.
VaBiden vataura zvizhinji zvavanga vakatarisirwa kunzi vachareva. Vataura zvinofadza maDemocrats, vataura zvinofadza mamwe maRepublicans. Ndingati vanogona kunge vaunzowo vamwe kudivi ravo asi kwete vazhinji.
Zvikuru zvavataura zvinoenderana nezviri kuitika munyika ndezvipi?
Zvavanyanyisa kutaura zvinoenderana nezviri kuitika munyika inhau yeCovid, kuti vanhu vazhinji vakwanisa kuwana vaccination, vaenda kunobayirwa majekiseni kuzvidzivirira pachirwere checoronavirus. Pavataura izvozvo, vanhu vazhinji vaonekwa vachivaomberera maoko pamwe chete nekufara. Chechipiri chavataura chafadza ndechekuti vari kuda kubatsira vaya vane zvikwereti zvedzidzo, kuda kubatsira mhuri nemari yekuchengetedza vana. Vativo mhuri nemhuri chapiwa mari inoita iyo 3,600 pagore yekuchengeta zvana zviduku duku ne 3,000 yekuchengeta zvana zvakura. Tauro ivo kuti vari kutarisira kuti America ichange yakasimba mudzidzo dzevana, mari ichiwedzerwa ikoko. Vakataurawo kuti ivo vataura zvekare nevakuru vekuChina nekuRussia kuti America ichange ichitarisirawo mainterest ayo, asi vanoda kushanda nevamwe zvakanaka. Chimwe chandaona chandingati chiri interesting kwatiri kuvana veZimbabwe ndechekuti zvanzi America icharamba ine mauto kunzvimbo dzakasiyana-siyana kutarisira nemuAfrica, kuda vanga vachireva nenhau yezviri kuitika kuMozambique.
Mungati vaBiden vari kuita zvavakavimbisa here pavakange vachitsvaga rutsigiro?
Onera angu ndekuti vaBiden vari kuita izvo zvavakataura kuti vakange vachazenge vachiita pakupa vanhu dzimari dzemastimulus. Vatangazve kutaura nenhau dzegun violence kuti pave nekugadzirisika ipapo, kuti munhu ane mhosva dzaakapara haafanirwe kunge achikwanisa kutengera pfuti. Vatiwo vari kuda kubatsira zvekare zvandareva kuti mhuri nemari yekuchengetedza vana.
Profesa Dendere, zvizhinji zvavataura kuvanhu vemuAmerica zvinoda mari zhinji chaizvo. Vataura here kuti mari yekuita izvi ichabva kupi?
Vangu ndaona kunge vasina kunyatsojekesa kuti mari yekuita zvese zvavari kuda izvi ichabva kupi, uye kuti vachagona here kuti maRepublicans avhote navo kuwedzera matax kune vaya vane mari zhinji.
Semaonero enyu, chii chavanofanirwa kuchenjerera mberi kwavari kuenda uku?
Mberi kwavo vanofanira kuchenjerera nhau yekuti vaite mapromises akawanda, nekuti vakazotadza kuita deliver pazvinhu izvi zvinogona kuzovanetsa ivo pamwe chete nemaDemocrats.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Nhengo dzeMDC Alliance nhanhatu dzakadzingwa mudare reparamende dzinoti dziri kunyorera tsamba kumutauriri wedare reparamende kuti dzidzokere mudare iri. Mapurisa anorambidza nhengo dzesangano reJuly 31st Movement kuchenesa musha weMbare pamwe nedzimwe nzvimbo muHarare. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini njini Tanono Kawande, ndiri Washington DC, ndichiti mosera zvakanaka.